matokero enyika akatotosuka hapana kana dambudziko. Political parties ariko akawanda chaizvo, amwe ari kumuka every day. But hazvina zvazvinotora, tingangoti imwei political parties entrepreneurship iri kuedza kuitwa nevanenge vachiedza, hapana zvangaipa, ndozvatakarwira, ndozvatakarwira rusununguko, zvatakawanira rusununguko racho. Saka on the political front, there is in much, I think the focus yatinongofanira kutogaita ndeye kuti tiite kuti economic dzedzenani.
Vachisi mashoko enyu pamusoro petarisiro ya 2016 mune zvematongerwo enyika pamwe nezvataurwawo navamangwana.
Kune matongerwo enyika ndinofunga kuti 2016 ndogore richa decide kuti Zimbabwe yakamira sei. Ndinodaro nenyaya yekuti panyaya dzezvekutongwa kuri kuitwa Zimbabwe panguva inei zvinhu hanigati zvakamira zvakanaka. Hongu vamangwana vangataurawo nyaya yekuti kune tif asi kumagwaro atinofanga tiverenga tingesiti izvo negative peace nekuti vanhu magarira vakaita munharaunda umu haana kumira zvakanaka. Tichitaura panyaya dzezvematongero enyika ikezvi zvinoizvi tirikuona ikeki kuti dambudziko rapinda muzano PF rekutadza kumaneja succession yayo yaita kuti government yacho isafakishona. Saka zvinhu zvese zviri zviri kuitika hazvina kumira zvakanaka. Tikazotarisawo kune mamwe mapolitical parties tinoona kuti izvo zano PF haimanya kugariswana zvikuru sei nemwana wayo wepadarika ndiro ari kunzita mwana vekunawo sati yake inonzi People First iyo ine vanhu vari kunzi vakawanda vachona pamwe vachapida muzano PF.
Vamangwana, nyaya yekuti panofanira kunge paine kuwandudzwa kwemitemo kana mareforms, tingatarisira here kuti zvingaitwa muna 2016 nokuti ndo zvimwe zvezviri kunyunyutwa nazvo nevemapato anopikisa?
Handizivi anonzi mareforms kuti ari chii. Alignment yemalaws constitution we expect kuti inopera hopefully by March, dzinenge dzapera. Aya mareforms aya zvokunzi kwanzi vanhu havasikuda kuenda kumaelections because vanzwa nokurohwa. Kana iwe ukaziva kuti lightweight unoragona kuramba kupinda muringi neheavyweight kakana ichikupa marazi. Saka vaita umbwende, kune nyika isina bwende. Nyika dzese dzaakuzara makwaradzo. Hazvina zvazvinoreva, hazvina zvazvinochinja. Nokuti vanhu vanozviziva kuti vakanokwikwidzana nezano PF vanonge vatapisa mari dzavo nokuti vacharohwa. Zvisinei nekuti kwarigwa kana kuti zvadii vanorohwa. Hakwende kurohwa zvibhakera, vanokundwa. Kwozouyawo pakuti vanhu vanongofungirawo zvakawanda kungofunga kuti panzi zano PF yatadza kumaneja succession. Ndinogara ndichiuya panapa ndichikokudzai kuti pane process. Vanhu pavakavhotera vamugabe muna 2013 vaitoziva gore iroriya kuti vamugabe vane 89 years. Makore avamugabe haana kumbogara ari secret nokuti tinomapemberera gore negore.
Vachisi, tinonzwa kuti pane urongwa hwekuimpicha mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kana kumanikidza kuti sarudzo dzikasike kuitwa. Tingaona zvichiitika here izvi?
Izvo handioni zvichiitika hangu. Zvaizvo ndakunakidza dei zvakaro zvaikwanisa kuitika ase handioni kuine vanhu vezano PF vari mupagamendi kirinezvo vanokwanisa kushinga kusiya zvese zvavakawana tru zano PF kuti vatizvo vauda vanojoina manjiro nekuti dambudziko kuti izvo vanhu vakawanda vari kuzano PF vari mupalamendi vakawanda vakagarira mhosva dzisingaiti inkudinivo vana manjiro vachona vanga vari mugabe before the past 2-3 years. Saka mhosva dzakawandisaenda mugabe vanodziziva.
Vamangwana, masoko ayo
mubvunzo wenyu wakafanana nokubvunza kuti panzi mapalamendarians ekuzimbabwe anohumana here. Vahumani. Saka izvozvo zvingangova zviroto. Ivo vacho vanofunga kuti zvakadaro zvingaitika ndo vanotohumana. Hakuna zvakadaro.
Vachisi, mubvunzo wangu wekupedzisira kwamuri, 2016 kusvika 2018 munotarisira here kuti zvinhu zvinenge zvakagadzikana munyika?
Kana vanotiitikakwanisa kumaneja matambudziko asi kungeuremaya nekunzwa zvinhu zvinokwanisa kugadzikana